Manerako nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kuzviti ndova munyori ndinodzokorora, vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vatengezo chavangu vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabi elections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reCCC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections achaitwa musi wa3 kukadzi vari pasi pebato reCCC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vasha vangu vaudza Studio 7 kuti vano urongwa wakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Vamwe venhengo dzeCCC vari kunzi vari kuda kurambidzwa navasha vangu kukwikwidza vanosanganisira vao Stalos Siziva vari kuda kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe nava Amos Chibaya vari kuda kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeCCC idzi nedare renomination court muna zvita gore rapera dzichiti dziri kuda kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navasha vangu. Vasha vangu vanonzi vane urongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarayiridzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vati kusashanda kwevarayiridzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varayiridzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varayiridzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varayiridzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sose nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vovanga vachitotadza kuuya kuzvikoro, mutaiona maattendance ari as low as 30%. Kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro nenyaya yekusitadza kubhadhara maschool fees. Saka varayiridzi vakangopedza vhiki rese vakagara, tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya yemuhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihori?
Horo yevarayiridzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepension, patanga kubviswa matax. Toona pa $300 shoma yavaisitambira yetu kuona vakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprice atokwira nematax nemalevis akaiswaya. Cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodonha pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Taane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye-1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chatatitanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda, saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tikuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakirasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya. Kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tiri takamirira zviribumbiro remutemo bill of rights, kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira, tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarayiridzi?
Vari kunyunyuta nemuhoro wavo nemasalari avo, asi dzangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varayiridzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Vaobet Masaraure, vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reatuzi manyepo emandiriri, vavarayiridzi vedu vari muzvikoro vose vari kuuya kuchikoro. Isu vakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neatuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo atuzi mamembasi chavo chavo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvekuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini. Varayiridzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults eA-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%, saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezwe Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezvourongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume ava vari kutsanangura.
Ya, semugari woti takangozvifungirawo ndega. Ndakati regai ndiende kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda musoro 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro. Saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tamba yenyu. Iripungoya pangobvowo mambiri semugariwo.
Chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho? Nokuti panoratidzira munhu pane paine chaari kunyunyuta nacho.
Indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yezimbabwe. Saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyowo kana kuzivikanwa nebasi ravari. Hati mwana, nikurwadzivewo semugari, ndikati taitopfunga dzekuti rikatino kumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa.
Saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi?
Mapurisa akandita zvakona. Hamene vakataura nezve-section chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takazotibva musi wa 4. Chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wanai zviri pamutemo vakabva vari cancelled hazviiti nekuti matipashoti notice. Ndakatsanangudza nezvemopu zvamene zvakaitana nezvemopu chichichi vandivakakugumawo zvakadaro.
Saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira?
Ichokwadi, semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa tematarasho avangavaita. Saka nekutya nekuchichidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopina mutanga. Nekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka. Saka ndiye zvacho zvakabva zvaitika izvi tikapatatsira kukure patenge renyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election. Ndozvakanga zviri mutamba yacho yaa takaaka takaramba mapurisa acho.
Saka ndiani ari kukutyisidzirai?
Unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usina kuti nekumba kwacho hakusi kugarika unenge uchiteererwa.
Vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuhurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati meLondon mukuratidzira kuri kutsigira Palestine. Kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yauraisa vanhu vakawanda pakati peIsrael nePalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu. Vakuru vakuru muColombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwauraisa vanhu gumi nevasere nekukuwadza vamwe vane chitsama. Chezvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiine hurukuro naamai Rudo Chindizwa Moyo, avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose, vachiita izvi vari muPretoria kuSouth Africa. Tinotanga nekukuchingamidza muchirongwa chedu amai Moyo.
Aiwa, tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadi negore dzvaHappy New Year.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikuru kure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai Moyo?
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvese, kudarika ngo mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri basa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona zvandine ndichisona. Ndinosona kubva pasi pemoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosingotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita. Nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inge ichitomhanya kuri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kusona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Kwakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kuchatova kumagrade 7 kuya kuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvinoiwo ndikabva ndazvikarira, zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kuumba bhosi. I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari, uya uya wemaoko uya uya. Ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvizvi ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvikarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvezvi izvi ndikazvidzidza kuchikoro. Ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kuuyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandinoshandisa manheru kabva kubasa, ndopandinoita zveshowini izvozvo. Nemaweekend sometimes ndinoendawo basa. Saka makastoma pari zvino, aiwa, ndinotofara nekusapota kwavanondiita. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinoo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuinda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emuchato. Aiwa, handisati ndasona nokuda kwenguva ndoinondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoterera izvezvi vasina zvavo, plus ini zvandoita manje ndinee ndichibatsira kune avo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa, uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu mukugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa, kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apeke mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonekunda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera hurukuro yedu pane ino nguva?
Shoko randingada kutiudza vateereri ndirokuti tiri vanhu especially kuti vakadzi ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nekuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vamwewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai Moyo?
Vanoda kundibata vanondibata paemail yangu ndine email chindizwarudo@gmail.com kana kundibata futi kutiktok iriko futi iyoyo chindizwarudo@gmail.com kana panhamba dzangu handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa nokuti ini handidi zvisina basa asi nhamba dzangu regai ndisiye even pawhatsapp ndiiyo yewhatsapp iyoyo yedu South Africa inotanga ndi 27 then it's Facebook, Rudo Chindizwa, one on one I tap. I don't know, one of my Jacob Jacob, I have to take up with a Mataya,
I was not in the school, my Moyenko and I'm going to our Nesu.
Then you are not saying that I'm not saying that you're
Manga makateerera kuhurukuro yataita naamai Rudo Chindizwa Moyo vari parunhare muPretoria South Africa neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka. Kare yainaya sei mvura iyi uye zvii zvamaizoita kana makanga mati mvura yaita shoma.
Kare mvura yaitanga yomwedzi wazvitao yaimboita inonzi kukura hundi iriyonaya zvayo kuitira kuti sora rimere asi yezvinoizvi mwaka yemvura chaiyo yasvika pamakore ataiti zivai sisi kuma1972, 1973, 1974, 1975 ndomanaira yaaiita zvokuti vazhinji vaizoendawo mukisimusi vatokanda potereza iye pamusoro vamwewo vaitozoenda mukisimusi vakutotorera vana chibage kubva mumapindu mumagadheni muyongo nechirungu vachienda kuchikoro asi kana zvanyayonesa isisu tine zvatinoita tinokwira mumakomo nehari dzedu toisa zviyo tokwidira pasi zviyo izvozvo zvinomuenzaniso wokuti zviyo izvozvo kana zvikanzi zvayererwa nemvura zvichipinda nepasi hazvifaniri kumera munongoziva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera kana zvamera mucherechedzo wekuti tinogona kuchirika nemwaka wemvura nezvatinoita kwedu tinenge tine masvikiro nemvura hatidi kushora nyaya yechivanhu aa vanhu vagena kandemiri chiriko tiringoziza kuti imambodimbuka chibage chaakuvhurura
zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamisa
kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mapfuwe nemukwerera nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara ndegai ndikutaurirei ndichiti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mapfuwe hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanayo
icho kwa dita mbitori.
Aswa mwanuti kunetsa kune kwa kuito mvura kusana ya zvakaringana kuno kwa nangu uchikonziru wawo. Nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda. Imi munotiwo.
Hongu andinga zvirambe. Vajongana nemiri chivanhu chinoonetika zvakatisiyane nechiyane. Vana vamazuvano vavana vasingatsuri. Munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tiri. Kana tamumwaka uno wemvura hatibvumire kupfeka zvitsvuku. Zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka. Saka vana vakupesana netsika idzodzo. Vanofamba miviri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo. Zvinove zvataakupesana nazvo. Vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira. Zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiuchike mvura pachivanhu chedu. Isisu vajonga kanemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuitika mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu. Munoziva zvandoreva kwakuenda chembere dzabhumaura zvisingasaende kumatenga ndodzinonodika wawa. Ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire. Nekuti tinenge tichiuchika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo munyika kwangu. Saka hari idzodzo hatisi dzinondotamba nadzo. Hadzipwanyike, hadzichene moto, hadziri ndopadziri. Dzine vanosvitsika veruti vanofanira kutoziva kuti tochika takadaro.
Vanga vari mambo nembire vaClemens nembire vekumount Darwin vari parunare kwakare kumount Darwin kumashonaland west ndodzokorera kumashonaland central nestudio 7 vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teerirai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yemuAfrica e2023 Africa Cup of Nations ari kutanga nhasi manheru ano kuIvory Coast nemutambo uri pakati peIvory Coast neGuinea Bissau. Kune nyika 24 dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya. Tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vaBrian Musekiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Mutambo uri kuwanhasi uyu weIvory Coast vs Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose. Because the teams are trying to tap on us, see, I go from Sangano. Ivory Coast, it's a very good, it's a country in a very good players, and also Inika in a strong history, yes, soccer. And Guinea, Inika Futi in a history of soccer, and Dukona Mutambo Uri China, chosen us.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yema opening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora machangisi, munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machangisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa, vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro bati ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast. Because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope anexperienced vanogona. Saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma. Because Ivory Coast ine maplayers akatogana na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare. Maplayers who have been to the Alps to the tournament before and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa. To be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamiswawo Nigeria mumitambo iyoyo. Zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamiswa Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakafara paya paya kuti kana vakatorawo machanzi dzavo zvinokwanisa kudaro. Basi pacho pakaona matonamenzi aya mukoma jonga matonamenzi ekuti now va serious. Hatiwo competition chaiyo. Handione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline it is very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri wenhabvu tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semifinals. Nyaya yehome advantage kazhinji kazhinji makasasa history yematonamenzi aya a home country, ino pesera yato tourism, mkope wacho, kana kuti ino pesera yato na mafinals, kana kuti ino pesera yatamba mmatedi, mshotless playoffs. Kana kuti ino wuna kuge ili one of the countries, ichapina mfanya wane Morocco. Haizi, nika kuti tuwecha sirapasi, inyika inima players anoguna chose.
Zibuzgoza munga tarisira, ndezipi wa msekiwa pa mtambuli?
Pa mtambuli mkona machines, anu qualify for this tournament. It means a lot about those teams. Saka ASMA teams are good tournament, are 24, one of them. Saka and they expect the scoreline kunge ili too much. Nukona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast Kuti winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndikusaya mwina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 13 Zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo. Liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku Congress kuzathatha isikhathi, abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama structures siqalisa phansi.
Ozithi nginobhala jikelele webandla le CCC umnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe by election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenza inoze kuthathi imali tshene sekwanda uyacila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje, like athi ngifuna ama 70 rand but amarizana azirisitwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMacholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeva imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations, yona iqala namhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la aqoqela eyawedale lephalamende amabili umnumzana Gift Ostalos Siziba, wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Chibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Sixoxe loChabangu saqala kumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
iCongress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. iCongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho ubhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akukhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa inhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngayiluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo. Liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi, abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki foundation, singakafaki umduli. So siza kuqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zavela ngapi, lokudinga ukuthi ngobani abazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika iFirst quarter, Second quarter, abantu babesebephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi leCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolo hlupho silalo okwamanje siya phambili.
Lo ke ngozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Thabangu obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembula.
Ukuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixothe umphathisikolo weMasholomushe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomose Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili ukuyatshela umphathi sikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phela kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zidlusinolo usebhelize isikolo seMashelo Moshe ebesihamba phambili kulezinye.
Usinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifile lapha esikolo, akulanto eright lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kugogo bethu lapho sihlale senzima. Usinyoro,
Santa mangaki sibuya sikhalaza njalo. Miyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzani senzani. Usinyoro, mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo. Sifela ukuthi mina lisehlukanise kuphi?
Abathatha umuntu
wami. Uthathanini umuntu wenu? Lisithethele omunye bese lisibona ukwehluleka kwenu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali balesi sikolo. Othusinolo ungumntando kayiphikiswa.
Ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani besithi yena nguye wazi. So lawo umbono wakho akuwufaka kanjani akutshela inkona ihofisi lithe wena uyakufaka wayiphi ihofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi ihofisi.
Usobhuku eMashelo Moshe umnumzana Love Mondlovu uthusinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathe imali phele etshweni esegwanda. Uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje, like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa wayesithingona ngizokubhala ukuthi e-photocopy paper ne-R2 but kusidinga ne-R70 le ngeyani. Thina sifuna abenze mfundo basinike omunye e-master omutsha lo asisamfuna sisakwanisa ukusebenza layo. Bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 eKwano North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lise ezikole ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani losinyolo.
Okukhona ukuthi losinyolo kakusebenzeli, kuyaba nendlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapha, ngoba kubiza umhlangano lapha ezilonge zingumhlangano wesikolo abadala ngabasakhoparate abadala banengisebethetha abantwana ngabasebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo kuwo 200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecapani ecapa umfula.
Imizamo yokuxoxisana losinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Swanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi usinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi emandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala organizing secretary kaward 28 eCountry Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Ukuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi, nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyikuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi yibo kugcina sokungani i-luxury, begcine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba, njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa sithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama. akade belokhe bekhangelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuye lakhona okha kutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe utsheke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama, njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima, abanye basebeze bephila ngokuyenza ama-peace job lapha lalaphana ukuthi babhalansise imizi ngekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS lempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS, even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudlalihlezi esingathi yipentsheni, la ipentsheni kuyi-RTGS. Kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe elingayisilolelela kithi.
Abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini abakhansila angenileyo khathesi, besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona eziye lezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanika u-example njenge-Africa Ahead, yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, ube betshayelana imali kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayishaye sebesenza ama-project abafunayo anjengokwabo dishwasha kwenza ama-detergents atshiyeneyo. Kuma-program project ona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili kukwenza babe lobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu kukwenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezo abazitholayo kuma-projects lawa abayenza amancane. So ngikhwe ngithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects ona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongqo yikho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuward 28 eCountry Park kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile, njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakhathesi ngilengwalo eziwu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ongihlanekele, elinye lithi kuchitheka kugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flaws The Life Steamer. Lona ke lile sequel yalo ethi A Widow's Curse iyephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspirayo?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu njengiphila labo, ngaba ngumakhelwane, ngaba ngama-colleagues, ngaba abangani. njani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story. Sikhule from that particular event. So inspiration vele isuka from ama real life experiences.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
Umadlela comes home. Yona ke idlala ku ZTN Prime. Etholakala ku DSTV Zimbabwe. So iyo idrama engiyibhalayo kwakathesi. Idlala ngama mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo 7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelele.
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukukhuluma most of the time interesting tena izinto eziyenzakalayo ezimulini. Main character yethu nguMadlela obviously, but silamanye ama supporting characters akhona abantu abosithandazile labo Sipikiri labo Gogo Nasinkinji. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha izizayenzakala. It's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, iloku-entertaina wonke undawonye khona lapho.
Yesizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule iCowers kathesi ngo-December. iCowers isasentsha sibili ngoba ayikakwanisa inyanga, ayakwanisa inyanga kuviki le ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili. Sabona nje ukuthi yenza njani kodwa hayi uBulawayo ngitshengisela isupport enkulu kakhulu. So ikhen kwenza kwakathini.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti akwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele ziwomile, especially i-Africa ayinasupport kangako. But ngikhangelele ukuthi mina lami izadlala indima yami ekuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye indawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya, konkayi, Cholocho, konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact lakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni le ebuyayo ngizaqhubeka nisebenza lamanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ngokuthi akula misebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akula muntu ozasinceda. Akula muntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akula nto isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khona oko okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline kwi-commitment, fakele hard work kuyasebenza, ngoba singabe silokhu sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda. Sizaze siguge silokhu sihlezi. So the best thing ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle isithukuthuku sakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuzalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphalolu dwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umidlalo wokuqala womncintiswano we 2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama njalo uqeqa iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele Ivory Coast kanye lele Guinea Bissau. Lawa maqembu akusibaya sika Group A indawonye le Nigeria kanye le Equatorial Guinea. Kulezi baya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokishini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintisa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angela ndume la enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye ama team lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo ikwanisa ukungenisa ama results futhi bora selitshintshile ngakho akulandaba ukuthi abanye badlalela ukwakwana so kuthi ukuthi sizabona lati bora competitive sizakholisa sebengangena la Tanzania wona yabo
nakwelinye icele ubheka impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangalele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama players amakhulu asuka ezweni esikhathi afukona izochaza njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe umane ngephakamisile so sikhathele ekhathisi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool sikhathi maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle.
Umhlubulo wangezansizwe kazi leAfrica umelwe ngamaqembu abalisayele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lokulayo City uthandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga.
Sinakhangeli iSouth Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangile isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Wodlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu leSouth Africa liqhube kuhle.
Thanda ukukhuluma ngeSouth Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player akuthi awethembazwani ama player akuthi bengaproducer into engcono bengaba le chance ukuthi qualify bephambi.
Unqobani Ngwenya la yonke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu labadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali uCameroon zi ama players amaningi singakhanyela bazalelwa vili khona hayi France endaweni vili izithole i-training konke okuningi vili kuhle. So sikhangelele ubone ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this practice in hla.
Ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A. Ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021 ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilitshumi lantathu kuzibandlela njalo uhlele ukuba ufike emaphethelweni mhlazili chumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa kwamdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian. Nangu lapha ixoxa loNtungamile Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Cuando me sientan y me pongan en mi mano.
Sarbonan, Sarbonan, Kamura, Eplams, Escaven, Samatima. Quesumtulo, Zaman Gakul, Tilly Amas Sings of Check Arm 2 last year, 2023. Woman Jess in Gena Ulumia, 2024, is a Tula Iful Alpa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endleleni yomculo. Ngicela nami ningisekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.